togamuchira tichitarisa kuti nyaya dzavaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa kwazvaiitikira futi mumaofisi ehurumende uko kunova kuri kubasa vari kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzviita hatisi kuda Zimbabwe ngaikliniwe Zimbabwe ngaichene asi tidzoka panyaya yavamuhati tiri kuti susu tikatara muzimbabwe mune president murume first vice president murume vamuhati vasati varesaina second vice president angari murume muzimbabwe tine madzimai 62% vakadzi vari educated vakaenda kuhondo vakadzi vari kumapolitical parties vari kuliga zvakanaka zvakasiyana siyana saka seiko tiri kungoramba tiri kuita varume vachingotitungamira ndizvo katakuona madzimai emunyika vari kushanda nevanhu vakutorwa kuita madzimai anoita sei mudzimai akanziuya navice president kuti uite mudzimai wangu anoramba kana ari anda president ivaukanja
tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiyiwa navamuhadhi sei muri kudaro
madzimai emuzimbabwe munomu tichitotara chikonzero chadonhedza vamuhadhi inyaya yekuabhuza madzimai chinozikamwa pasi rese kuti varume vamwe vakawanda kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo kuti mukadzi arambe kudanana nabhosi zvimwe nguva dzinonetsa chiimajina iwewe vice president vakakuti ndokuda unoramba wakadzi zvinhu zvakaomesesa izvozvo asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo bumbiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mupublic service saka isi kungoti ndakuve neequality chinzvimbo chedu chatobviswa ichi chavabvisa vachitabvisa zvavachitiisa ichikuma titongewo
munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende nekuti tinoona kuti vamunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri
vamunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsotaura munhu wese ari pasi pemutemo vanotongwa neconstitution tiri kutaurai kuti ndapave nekumirirana kwakakwana kwakaenzana mikana ipiwe yakaenzana saka tatichitarisa zvedu chingoona vamunangagwa nhasi vatora maminista vaisa paminister of foreign affairs vadzorerwa murume tikatasa maminista ari muzimbabwe muno vakadzi vashomana vari kungoramba vachityora mutemo saka tinoda kuti vamunangagwa kana tichiti zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzokwati ngavatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyanya tichimbotanga neequality izvozvi zvichiri mumonth yeinternational women's month mupa8 techikommemorata international women's day zimbabwe ngaitungamirewo vamangagwa vamunhu hatitori lawyer kuipa rinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatye mutemo ndozvatinoda kuona izvozvo.